Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 yamavhuvhu 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yeSouth Africa isikuchirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana. Isuwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafoda, ndeikoko kune maresources mashoma. Saka vanhu vanochanga kurwisana. Zvoita kunge pane animosity, asi even ikoko vanhu veigarisana nekuti maZimbabweans anorenja kubva kumaSouth Africans zvekare.
Mutungamiri weSouth Africa var Cyril Ramaphosa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuratidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvipatara zvemuSouth Africa.
Nyaya yatitambiri nyaya yakatooma chaicha, nokuti zvinhu zvakaoma muno munyika. Kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $30, kwete $20. $20 yacho unogona ita vhiki yose usina mbotoewana.
Vaita kupokana pakati pekanzuru yemasvingo nevagari neavo vanopinda chechi dzepasi pemiti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa nezuro vakashora vanhu vemuSouth Africa vanoratidzira vachidzivirira vabva kure kuti vasabatirwa pazvipatara, vachiti maitiro aya anokonzera kuvengwa kwevabva kure. VaRamaphosa vakaudza paramende kuti South Africa inyika ine utongo hwejekerere, asi ine dambudziko revabva kure vane magwaro ekugara munyika nevasina. Vakati kuvhundutsira nokushungurudza vabva kure vose hakubvumidzwi mumutemo, sezvo vanhu vemuSouth Africa vari vanhu vanotambira vanhu vemarudzi ose. Muzvinafundo Chipodendere vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts vanoti vaRamaphosa vakamanikidzwa kutaura izvi nemabasa esangano reOperation Dudula, iro riri kuratidzira pane zvimwe zvipatara richirambidza vabva kure kuti varapiwe. Muzvinafundo Dendere vanoti nyaya iyi inogona kupedzwa nehurukuro pakati pehurumende yeSouth Africa nehurumende yeZimbabwe nemapato anopikisa muZimbabwe.
VaRamaphosa monera kunge kuti dai zvazoitwa neOperation Dudula zvisina kuitika, vanga vachangotora pfungwa dzekuti local politics dzeANC dziri kusapota zvakaitwa naMEC Poppy kana Dr. Poppy. Asi pamusoro pekuti Operation Dudula vanowanza kushandisa violence, saka maonero angu ndekuti vaRamaphosa vamanikidzwa kuti vadavire, vachitaurawo kuti izvi zviri kuitika zvakaipa. Asi munongoona kuti nemutauriro wavo havasi kuda zvekare kuti vati zvakaitwa naDr. Poppy ndo zvatangisa izvi. Tadaro nyaya hombe iripo ndekuti vaRamaphosa vanofanira kuti vagare pasi nemacounterparts avo ekuZimbabwe, kwete vamunangagwa chete, asi pamwe chete navachamisa vagare pasi vadiscasi vaone kuti nyaya yekutambura kwevanhu vekuZimbabwe ingagadziriswa sei, nekuti izvozvo zvikasagadziriswa vanhu vazhinji vacharamba vachibuda munyika vachienda kuSouth Africa.
VaRamaphosa vataurawo zvekare kuti vanhu vemuSouth Africa havavengi vabva kure, asi vanodovatambira. Munoona sokuti mashoko aya ane chokwadi?
Ichocho ichokwadi. MaSouth Africans nemaZimbabweans takagara tiri vanhu vanodyidzana. Chandinoona kunge dambudziko huru ndechekuti dambudziko riri kuuya kwatingati kumalow income areas. vane mari ma South Africans ne ma Zimbabweans iko zvino vakagarisana kunzvimbo dzevanhu vane mari atisi kuvaona vachirwisana. Dambudziko chairo rinobva pakuti vanhu vasina mari vari kumanikidzwa kuti varwisirane maresources mashoma shoma. Ndoo pandinoona pane dambudziko ipapo nekuti munhu ane mari akaenda kuSouth Africa iko zvino achinogara kunzvimbo dzakaita sana Sandton, achinogara kunana Blueback, kuCape Town, kupi kupi achizvidyira mari dzake. In fact tinoziva wani kuti vakuru vedu vehurumende vekuZimbabwe vane mari varimo mumahospital eSouth Africa, varimo vari kurapwa ikoko nemhuri dzavo, vana vavo variko kumayunivhesiti eSouth Africa, kunana Rhodes, kunana Cape Town, variko vari kudzidza ikoko. Hatisikuona na bongozozo tinoriona muma neighborhoods ekuti ma resources mashoma. Hurumende yeSouth Africa isikuitirawo vanhu vayo vari kutambura zvakakwana, isiwo vedu vari kutambura voendawo kwavanokwanisa kugara, kwavanokwanisa kuafford, ndeikoko kune ma resources mashoma. Saka vanhu vanotanga kurwisana zvoita kunge pane animosity, asi even ikoko vanhu vaigarisana nekuti maZimbabweans anorenja kubva kumaSouth Africans zvekare. Asi kana yava nyaya yema resources mabasa zvipatara ndopaunoona panoita tension, ende zvinobva zvoita kunge hurumende dzikasazvigadzirisa zvazvinoita ndezvekuti zvinoratidza kuti vanhu vatema varombo vanopedzisira vava kutreatwa sevanhu vasiri vanhu chaivo chaivo mumamedia nemumwe makadaro daro, nekuti root cause chaivo chaivo zviri kukonzeresa zvinenge zvisiri kudiscaswa kunzi aiwa vanhu havavengani. Chiri kunetsa ndechekuti maresources mashoma, vane mari vakagarisana nekuti havana need yekurwira maresources, vasina mari ndo vari kutambura. Saka hurumende dai dzagadzirisa upenyu kuitira kuti ivo vasina mari muSouth Africa zvinhu zvivanakirewo, vasina mari kuZimbabwe zvinhu zvivanakirewo.
Masvondo maviri apfuura takaona rimwe gurukota rehurumende yeSouth Africa richitaura pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, zvinhu zvinofanira kugadziriswa zvematongero enyika, zveupfumi hwenyika. Tikazoona zvekare nyaya yamataura iyi ya Dr. Vakuru Limpopo ava, imi hamufungi here kuti South Africa pamwe yava namamwe maonero eukama hwayo neZimbabwe? Munofunga kuti South Africa pane zvaioda kuchinja here paukama hwayo neZimbabwe?
Ndinoti dai Dr. Popi vasina kuita zvavakaita zvatangisa kutauruka kwenyaya idzi papublic forum, ndinoona kunge South Africa yairamba ichingoita zvayaita makore zvokungouya kuZimbabwe vonwatidza vosekererana vodzokera. Asi kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi nyaya iyi yava pajekeri, vavafanira kuigadzirisa. Ndaona kuti vanhu vazhinji Dr. Popi pavanga vachitaura nevabati venhau vanga vachibvunzwa kunzi saka imi hurumende yenyu kana maenda kuZimbabwe uko zvii zvamunotaura, kana maenda kuZimbabwe kusi tisingakoneni chibatana muchitaura navachamisa nevamwe veopposition sei muchingotaura nevanhu vezana? Saka ipapo ndakaona Dr. Popi vachikakama, ndaona zvevara maposa vachikakama. Saka chakanakira South Africa ndechekuti idemokrasi, saka vabati venhau ikoko vacharamba vachivapusha zvokuti South Africa kuti ichati yoita lip service kuZimbabwe, yodzoka kumba yoti achataura nevamwe vedu operation dudula yoitika, vanhu vanoti imhaka dzenyu vanhu vakafa. Saka uvo vakuru vekuSouth Africa vanenge vasingadi izvozvo. Saka ndirikuona kunge kuburikidza nezvakaitwa naDr. Popi iko zvino vachengetsa kumanikidzwa kugadzisa nyaya chaizvo.
Muzvinafundo Chipo Dendere vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari nevanopinda chechi dzepasi pemiti mushure mekukwidza kwayo mari dzemitero, idzo dzinonzi dzakakwira nezvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%. Izvi zviri kukonzerwa nekuvandudzwa kwemitemo yebylaws mudunhu remasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kanzuru yemasvingo iri kupokana nevagari kunyanya vanotengesera mugwagwa pamwe nevanonamatira pasi pemiti mushure mekukwidza mari dzemafa nezvikamu mazana matatu kubva muzana, apo yakavandudza mitemo yemabylaws. vamwe vagare vanoti mitemo yakaiswa iyi mitsva inoti mari yemiripo yekutengesera pamigwagwa zviri pamutemo kurasa marara pose pose pamwe nekunamatira pasipemiti yava kuita madhora makumi maviri ekuamerica kana kuti $20 vanhu vaimbobhadhariswa mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe mugara akaita Sara Edmo Shumba vanotengesa shangu nemabhachi mudhorobha vati mari iyi yakawandisa uye havana kumbopuwawo mukana wekuisa pfungwa dzavo paigadzirwa mitemo mitsva iyi.
Nyaya yatitambiri nyaya yakatooma chaicha nokuti zvinhu zvakaoma muno munyika. Kana kuti vaifanirwa kutaurawo mari yakaita $2 kwete $20. $20 yacho unogona ita vhiki yose usina mbotoiwana. Havana kana mbogara vatibvunza vangoita zvavo kumaofisi kwavo koko. Havana kana mbogara vavona kana munhu waani kana wavakambovona vangoigazeta mari yavo chiye vasina kana mbotiudza. Hatimbotoikwanisi mari yenu nokuti zvinhu zvakaoma. Ikona unogona kungoita vhiki usina kana mbotengesa $20. $20 mari yakawandisa chose.
Mumwe mushandi wepapost office mumasvingo vaNeed Momanyasha vati mari yefaindi yekurasa marara pose pose yakawandisa panguva iyo kanzuro haisi kuvapa pekurasira marara mudhorobha.
Mari yakutaurwa nekanzuro yakawandisa isi tinoshandira pano papost office, saka tachinokumbira sevashandi vari sevanhu vanoshandira papost office tinokumbira kuti kanzuro tisire mabhini ekuti tirasire marara. Tinokonzera kuti tirasire marara pasi kushayiwa kwemikova tinoita mabhini plus mari yautaura yefaini yakawandisa ndikuona mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe munomu. Mari iri kunetsa, saka tokumbirawo kanzuro iti zvayataura yotikubatsirawo nemabhini kuti marara asarasirwa pese pese muchauni.
Vagari vanoti kanzuro haina kufamba kumawadhi ose ari 10 ichinzwa pfungwa dzevagari isati yavandudza mitemo mitsva iyi yavakafamba vachishambadza nemotokari dzavo nezuro munzvimbo dzinogara veruzhinji. Meya wedhorobha remasvingo vaColin Maboke vanoti vakaita musangano wekunzwa pfungwa dzevanhu pamahofisi avo nevanomirira mapoka akasiyana-siyana.
Pane mota yakafamba ichitenderera but haigoni kuti haagoni kuva mapilots akutonzi ava bhaindi kana asati ava statutory instrument bhozi kana akadaro endezeni yekuti munhu akona kucomply nawo isiri statutory instrument anoonetsa ivhen kuti ainfosiwo ivhen ichiri kuisa munhu koti bhozi asati ava statutory instrument.
Asi vamwe vagari vanoti vaifanira kuuya kumisha yavanogara veruzhinji nekuti ndiko kunogara vanhu vanozobatwa nemitemo iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakurudzira hurumende kuti itore matano ekuti chisungo cheUnited Nations chekuti vanhu vasapambwa chidzikwe semutemo unoshandiswa munyika. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yataura mashoko aya yakanangana nezuva rekucherechedzwa kwezuva rakatarwa neUnited Nations kuti vanhu vasapambwa nekushayikwa, kana kuti United Nations Day Against Forced Disappearances. Masvondo maviri akapera gurukota rezvemutemo vaZiambi Ziambi vakaudza musangano weUnited Nations wekomiti inoona nezvekupedzwa kwerusa rwavaganda wakaitirwa kuGeneva kuti vakaponda vanhu munguva yekugura hundi havasi kuzosungwa, vachiti vanhu ava vakaregererwa panguva yeutongi hwemushakabvu vaRobert Mugabe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvemutongerwo yenyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Sanai Masia kuti tinzwe mafungiro avo.
Nyaya yekupambwa nechisimba inyaya inoshungurudza ende inyaya inodzimba mwoyo kuti zvinhu zviri kuitika muZimbabwe yatingati civilized nation. Ende kupambwa uku tinoti kwave nenguva kuchiitika ende pachirungu vanoti izvinhu zvinoitika with impunity, kuti panopambwa munhu especially muZimbabwe vanenge vapamba vacho havawanikwi vachisungwa kana kuwanikwa pachizoita kana kuti investigations yokuti pawanike kuti idzi nyaya dzifi dzakaitika futi.
Mune here vaviri vatatu vamungape semienzaniso wezvakamboitika kumashure?
Ndichiita sazvekumashure tinoona kuti muna 2000 pakapambwa wanonzi wa Patiki Dama na Banyama ayo campaign manager wa David Coulthard wangu kufanana nema pambiroa hangu ito itai zamara uyaka pambwa muna 2015 uyezwe asinga zikamu kuti arkupi na nasi muna 2008 zekare takaona pachi abdaktwa kawa tajina tuku pambwa nechisimba kwevanu waipura nigataure 14 kusanganisira muzare Justina Mukoko akaonekwa achizowanika achitaura kuti vanga vapambwa nema CIO muna 2012 zvekare takaona zvekare vapuu Chizuze vachi disappear avo zvekare vasingazikamu kuti vari kupi.
Ngatitariseiwo kuti iro bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe rinenge richimboti kudii.
Bumbiro redu remutemo rinotaura zvekare kuti hapana munhu ane achapambwa nechisimba kauti kana munhu anekodzero yekupamba umwe nechisimba ende zvinhu zvinotadza kuti izvi nangwe mutemo uripo zvinhu zvinoramba zvichiitika ende zvinoitika kana zvaitika hapana matano anotorwa ekuti paitwe kana mainvestigations kana kuti ivo vanhu vanenge vazviita zvokupamba izvi vasungwe vabatwe vachitongwa nematare dzemhosva. Izvi ndinotaura ndichipfurikidza kuti mugore rino chairo chairo ra 2022 takaona muzvare vamo Blessing Ali vachipambwa zvekare ende pavakapambwa hapana matano akasimba akatorwa nemapurisa kuti vainvestigate nyaya iyi munhu asati awanikwa. Paakatozowanikwa akatozowanikwa afa.
Nyanje mune yezvematongero enyika vari mukuru wesangano reCenter for Research and Development Dr. Shanai Masia vari parunhare na Evans Zininga weStudio 7. Bato rinopikisa United African National Council rinoti vatsigiri veZANU-PF vakaritadzisa kuita musangano nevatsigiri varo parusape nemugovera kunyangwe hazvo raive netsamba inobva kumapurisa yairi pamvumo. Mutungamiri weUANC vaGwinyai Muzorewa vanoti vakakasamadzwa zvikuru kuona kuti matano emapurisa ari kutsikirirwa nerimwe bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kunge richiteverawo mutemo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nava Muzorewa.
Tinofanira kutumira notification letter kupolisi kana takaita izvozvo in good time wakatipindira kuti zvakanaka ipenzaye provided you observe zvine masipiration zese zvatari zvakanaka. So musi weSaturday makuseni tatiunganidza zvinhu zvese sezvedu yarongwa 20 yaitwa 50 ndemari zvide yapo ndotamatanga pasvika madzimai akanga akapfeka rigarira yeZANU-PF nevamwe varume vade vatatu vachiti hamufaniri pasinge muchiita rali. President akataadaidzira kuti yangu yakuita rari kune mamwe masangano even though weZANU-PF wanta zvema rali.
Makamhangara here kumapurisa chiitiko ichi uye mapurisa akati kana makamhangara?
Vanhu vedu nekuti really believe in peace takati tochidaidza mapurisa vakafanira kunge vaine zwaya takiti kune nyaya iri kunoku yebizi zviri kunzi haisati yasvika nguva yemarali asi makati gwinyisa kuita rali panzvimbo ino zviri kufamba sei. Mupurisa mukuru weparusae ndiye akati ini ndaisiga zvizekoti marali ndaakataa kubvumirwa saka daa ndakangokubvumira kuti muite ndikachiti saka we can go ahead hatingarambidzwi necivilian imimi muri kuvari zvemutemo gadzirisai zvakati ndihazvichatogoni nekuti ava vanoti vane permission from HP yekuti zvavanenge vataura ziri final inoita override zvinotaurwa nemapurisa what supposed to be the law cheaper, the law important. So our people were about to come, we were up to the canal, 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 we were up to the canal,
Saka imi makatambira sei tsananguro yemapurisa iyo.
Dakata ndashika pakonfusion kuti chino chinozi rule of law ndechinoita kuti kana mainvestor anobva kune dzimwe nyika akajoin nyika iyi haina rule of law hawauyi nekuti pane kupasina garanti yekuti kana utine mararamiro ekuita chimwe chinhu unogona kungoenda hautagoni kuzviita nemunhuwo zvake just because ari kabelong kuni party it is very very fair.
Saka mune matanho amuri kutora here ekuendesa mberi nyaya iyi muchikwirira mapurisa pamwe chete nairo bato rezanupiyefu?
Ndaingataro dai mamine rule of law wakadini tutere vituzi munyika mune mune state chapter sezvakaita nyika yedini unoenda kucourt court yacho inenge yakazozokuita newakuru wakuru hauna right, you have no right there. That's why issue here human rights in Zimbabwe is critical nekuti hauna resource. Saka isusu taifana kuwaita su but I took the position ekuti that's an example inoratidza lawlessness tiri kunyika. This is an example inoratidza the need to change government nekuti zviripo izvi haziiti zvakanaka. Ende tinina zvenzilivi inosi
avo vange vari mutungamiri webato reUnited African National Council vagwinyai Muzorewa vari parunhare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokatsamadzwa nekungopomerwa mhosva nemapato avasingatozivi kuti ariko.
Zvinoseka chero membra iri kuchori kwekwenzi nokuti tandu vanokungoti chino nechino zanupf chino nechino zanupf tata kutotaiko zvino ndechekuti tichatonzwa mukwezira voti chero mabhaibheri okuchechi akanyorwa nezanupf nokuti wose wangosangana nezanupf akati ndizanupf tasara kunzi Jesu Kristu wakaurawa nezanupf soyakatuma Judhasi tazvijaira iyani ungaida kuti iwe hatizivi kuti kune bato rakadaro nezvei kana kuti zvani zvopamuzoreya iyani umetekuita namuzoreya chero ukanyabva pasi penyanza kana kubva nekumati nekumeredzi kana nekuseri kwezuva iyani muzimbabwe unowo nechokuita namuzorewa muno munyika muromo ukozonzi zanupiyo zvinochoka kuti muzorewa ndiyani aniwa veduwe votinyanyira veduwe.
Mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Nezuro takakuunzira nyaya inoti amai Tokozani Kupe nomutauriri wavo Vantando Ndlovu vakange vasungwa nemapurisa ePlumtree. Mapurisa akakatadza kubata nezuro azobudisa mashoko ekuti vaviri ava vakange vasina kusungwa asi pane magwaro emotikari avanoda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndinokumbira avo kuti kwedu kuno zvokwadi zvezarupf zvokwadi asi baba navo akatoma anofamba achikumbira vanhu mavhoti vachida mazita pavamunanga vanokumbiravo vanokumbirawo vhoti yenyu kasaidi zvakaoma shuwa kana tiisei ndakavarambira ndikati hadidi tosangana kumaelection abebe tiripusi tikamiri mutsva unoudza shanduko munyika yezimbabwe kamuyu zimbabwe toda shanduko munyika yedu aberibe tokuwida vana vezimbabwe hataidavo
nimaitombotaune machina iwayo achinzi vanosungurudza machina vateedziri michemo muno muzimbabwe hakuna vatingati vanotedzera mutemo vazhinji vashandirwe havatedzeri mutemo inini ndiri kuno kuzombe kune mumwe ine ndakashandira ndichaita uri nezirato change major anasi inezi komona vakangochinja zita asi varungu vamwe cheteyo tanga tisingabhadharwi maovertime inzi muri macasuals tadhonza almost for some years asi vaingoti muri machi macasuals hamubhadharwi asi vachi varungu asi kana vari machina toti machina kana ari murungu toti aiwa varungu vakanaka aiwa hakuna akanaka kana singabhadhari vose havabhadhari saka vose vakangoipa kana zvida kugadziriswa ngazvigadziriswe kuna vose ndatenda hangu ndini kanyere magara ndini ndikuti nokuzombe
vangwadi ngavaite zvakanaka zvose zvavari kuronga nezvavari kutaura isu tozviziva mashotsidivhi akawanda siriko kunoku ndivo vane mapenetrators ivava vanotungamirira mayuti avo ezano kuti vauraye vanhu vaponde vanhu zvese zviri kuitika munyika ndivo mainfluensa ivava vane zana vakuru vanenge vachitungamidza vana pamberi kuti ngozi dzichasarira ivavo vari kusaidzirwa panyaya idzodzo dzokurova vanhu nokupunza zvinhu zvavanhu saka ramangwana ivo vanenge vachisuduruka manje kana ngozi dzaako kunetsa vana vaivai kuti vachizovaona havamboonekwa izvizvi kana anaita nedzamari vese kushayika kwese kwavana nhingi vese vakashayika ndivava vanenge vachikonzeresa ivavo hatingati hanzisa vanaana kazembe 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 chii chinonzi kazembe kazembe ndivo vanhu vasingazive zvavanoita vanhu ivava imhondi vanhu ivava saka isusu tiri kuti tichaonana pamberi pachavhota 2023 tiri kupinda chiti tichavhota nemutindo
kwazivai vateri vestudio 7 indoni dzangu samueri ndiri kusouth africa kunoku kwandiri kutotsvakawo zvokurarama ndizvo ndinondoreva zvangu kutaura panyaya dzinoitika muzimbabwe medu umomo kuti vamugwadi chaivo chaivo unonzi mugwadi uyoyo unofanira kuziva kuti handiepo wakatanga kuva nechinzvimbo chaari ichichi achitaura zvaanotaura izvozvizvi pakambenge pane vamwe ipapo apo pachirina vamwe baba vaitungamirira zimbabwe vakazotisiya zvavo asi zvakazouya nepamwe ngaafungidze kuti varipi vanhu ivavo vaimboita basa raariita iroro vari kupi vaimbotungamira mapurisa ngaavazvibvunze kuti vamboripi vanhu ivavo zvishuwashuwa mugwadi nyika iyoyo ichakumerera minzwa zvokukutaurira ichamera minzwa pese paunofamba pachabaya nemasutu ako uchamanzwa akamira munzwa wese wayo hakuna chisingaperiba zvinhu zvese zvinopera kana iwo zvaanita izvo zvichapera usambofunga kuti unoramba wakadaroba kuita mutauri wamunangagwa utoti ndaamwari hausi munhu ba hatisi tombokuverengiwo 2023 chamisa panyanga musaona moto wapfana mirai muone zvamuita izvezvo muri kudzikireta nevana vaningiriki vari kujeri avo obuda mujeri imomo mukana pane murume unotondomangara wakandisungisa ndingana ndoda kuzoti wakasungise sei imi sadaroba zvinopera ndisezvizvi ndatenda zvangu ndini semo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wesouth africa anoshora zvimwe zvizvarwa zvenyika yavo zviri kuparidzira nekurambidza kuti vabva kure varapiwe muzvibhadhara zvemusouth africa paita kupokana pakati pekanzuro yemasvingo nevagari nehavo vanopindira chechi dzepasi pemiti tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande semazuva ose ndichikusiyai muri mumaoko makris gande nenhau dzeisindebele.